chekutanga tinoda kutenda nedanho ratorwa nevinfred pamwe naminista kuti mavhura yaawedzerwe nekuti vabereki vedu vazhinji vanga vari kutambura zvikuru nekuti vatrai kubatanidza mari dzemaenzaminishonsi dzavabhadha nemayeuka kuti mari dzinabhadhirira dziri kuita ndezvekuti vane mari yekunze madhora ekuamerica vanobhadhara nemari iyoyo uyezve vanobhadhara nemari yemingi nemuzimbabwe vanoda kubhadhara vakapuhwa exchange rate yezinfred saka kazhinji kazhinji zvanga zvichirevera vabereki kuzvikuru kuti vabatanidze mari idzodzo vabhadhare mafees avanhu saka tinotenda mingi zvikuru kune zinfred nekuwedzera kwavaita mazuva iwayo kurudzira vabereki kuti taidaitaita zvatoita mazuva esi kuti tibatse bate kuti mari idzodzo dzibhadharwe vana vaitogadzira zvakanaka ekuyana
muriwo wakuona kunge danho iri ratorwa nezimuseki richabatsira vabereki zvakadii
vabereki vazhinji vanga vari kuonekwa remembe kuti ndotione yekutanga tione yekutanga kazhinji vabereki vanenge vachibva muholiday kisimusi vazhinji vabereki vanenge vashandisa mari dzakawanda nguva yekisimusi nekupedzezvo vana vanenge vachitanga magiredhi matsva remembe tinenge tine vana mwana wese anenge ari giredhi itsva vanenge vachitanga gore saka mafees anenge achidiwa nemayunifomu nemabhuku anenge achidiwa nemari dzakawanda vabereki vanenge vasina zororo vabva ipapo pange kakutasinazvo kuti pabhadharwe mari dzeii dzemaexaminations saka zvichabatsira vabereki kuti vambowana nguva yekufeni extension yatapiwa inotipa nguva yekuti vabereki vedu vafeni vakwanise kureidza mari dzavanokwanisa kureidza vobhaa.